Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu nyamafufu 26/2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa voshora kuwanda kwenyaya dzemhirizhonga munyika vachiti iri kukonzerwa nebato reZANU-PF. Asi vebato reZANU-PF vanoti havakurudzire nyaya dzekurwisana pamwe nemhirizhonga mubato ravo vachiti vanoona vanopikisa variwo vari kudzishandisa zvakanyanya. Mapato eZANU-PF neCitizens Coalition woita gadziriro dzekupedzisira pamberi pesarudzo yebyelection iri kumangwana kugokwe kabuyuni vose vachitarisira kukunda musarudzo iyi. Bato riri kutonga muAngola rePeople's Movement for the Liberation of Angola rotarisira kutonga zvakare kwemamwe makore mashanu zvichitevera kutungamira kuri kuita bato iri musarudzo. Indiwe mumwe musoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nhasi vashora kuwanda kwemhirizhonga munyika yavanoti iri kukonzerwa nebato reZANU-PF vakati vari kushanda zvakasimba kuti hwaro hwesarudzo huwandudzwe sarudzo dzegore rinouya dzisati dzasvika. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi vachamisa vati havasi kufara nemhirizhonga yavakasangana nayo kuZumba kuwedza kwaseke pamwe nekugokwe pavaifamba vachiita misangano nevatsigiri vavo vachamisa vati havasi kufara nekurohwa kunonzi kwakaitwa vatori venhau kugokwe kwabuyuni nezuro nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF pamberi pemusangano wavakazoita nevatsigiri vavo vati vatsigiri vavo vakawanda vakakuvadzwa zvitevera mhirizhonga yanezuro iyi
kaona vana vakuru vemidlands ndovakanga vari muzimbe imomo vana July Moyo vana Larry Mavima nemotikari dzavo dzaiya kuma 23 vakadzingirira konvoi yedu tikatozovabvanga vane futi tikatisa tiri kurwa nokuti tanga takaudza kuti pane zvavada kuita saka takangoti regai timbonzvenga paside havana kukwanisa kuziva kuti aenda neko vakazongonzwavakunzwa kuti tasvika kwanga kune musangano vaifunga dai vachati bloka kuti saenda nekuti ndozvavanoita kwese kwataenda vanotonesa maroadblock masvingo kwachiri chiredzi zaka ikita chipinge chimanemani nyanga hurungwe chero kwataenda mushumbi pools mount darwin vashamba mvurwi vanenge vaida kutoti vharidzira ipapa uzumba wedza kurova vanhu kuputsa pati dzevanhu kunovhundusira vanhu ndozvavanoramba vachiti asi munoziva kuti makata anoshura vatevo
vatiwo vakazofamba netsoka kwechinhambwe kuti vakwanise kusangana nevatsigiri vavo mushure mekuvharirwa migwagwa nevatsigiri veZANU-PF avo vavati vaitungamirirwa negurukota rezvematunhu vaJuly Moyo
for almost like what for about almost 5 kilometers takaenda mugomoka for about 2 hours then we had to walk kunoenda kwanga kune mota dzedu because iwo vakanga vachitevera mota so indaka dropwa ndandapinda musango because iwo vakafunga kuti mota ari mumota indandamu it's almost like film kana the movie style I think I'll beat you and that's later nevamwe vano actor because but it's for safety we could have had mascafos but panda bloodshed and they will say kuti Chamisa aprovoka vanhu aridza pfuti aita se I didn't want that
hatina kukwanisa kutaura navamoyo kutinzwe divi ravo panyaya iyi zvichakadaro vachamisa vati vakwidza nyaya yemhirizhonga iyi kusangano renyika dziri kuchamhembe kweafrica reSADC vachiti havasi kuzoita zvemhirizhonga sezvavati zviri kutarisirwa neZANU-PF vachiti vanoda runyararo munyika mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vati
nyaya dzemhirizhonga nyaya dzokurwisana nyaya dzokudena nyaya dzokushungurudza vanhu nyaya dzokuvhiringidza vanhu hadzitenderwi mumusangano weZANU-PF asi tinozvionawo kuti kune vanopikisa vanoshandisawo nzira idzofani vanodzishandisa kwazvo. Kunyange zvavo vakangwarira kuzoti kana dzinge dzaitika vanomhanya kumapepa nau nekune vanotepfenyura voti musangano weZANU-PF watidai. Kuti tichizonzwa kuti zviri kubvepi uye zvatangira papi chazoitika chii. Vazhinji havazotsvagi kuti zvafamba sei nokuti vanenge votsvaga kuda kumhura musangano weZANU-PF.
Mutauri womubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevanhu weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure vakurudzira mapurisa kuti asunge vose vari kukonzera mhirizhonga.
Ndo zvatiri kutarisira kuti mapurisa edu aite nekuchimbidza mhirizhonga iyi isarambe ichienderera mberi, tichikumbirawo kune mukuru wenyika vamunangagwa avo vakakotwa vachitaura musi wechipiri kuti vanokondema violence inoitwa munyika kuti vateere mashoko avo nekuingeja vanotarisirwa kunzi vanenge vari vatsigiri vavo.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri weZEC vaJasper Mangwana kutinzwe divi rekomisheni yavo panyaya iyi. Hatina kukwanisawo kunzwa divi remapurisa kana paine nyaya dzemhirizhonga dzakasvitswa kwaari, asi mapurisa agara zvavo achiti anoshanda nenyaya dzinenge dzamhan'arwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Mapato makuru anokwikwidzana munyika eCitizens Coalition for Change kana kuti CCC neZANU-PF ari kutarisirwa kutatsurana mangwana musarudzo yeby-election mudunhu reGokwe Kabuyuni. Sarudzo iyi iri kuuya kunyange hazvo dunhu iri rakambovhiringidzwa nemhirizhonga mazuva maviri apfuura, asi mapato ose ari kuti anotarisira kukunda zvine mutsindo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 vari kumirira bato reCC musarudzo idzi, vaCosten Mguti vati vanotarisira kukunda zvine mutsindo kunyange vakambokanganiswa kutsvaga rutsigiro nemhirizhonga yavanopomera bato reZANU-PF.
Saka patari kuongorora tichazokona kuti vanhu vedu zveshuwa-shuwa vacharamba zvano mangwana, tinofanira kukunda. ZANU-PF yakatraya zvese zvakaifungidzira zvinofanira kukanganisa vanhu kuti vasavhote zvakanaka. But kuona kwedu vanhu vanenge vari determined kuti vachishandura mararamiro avo despite nyaya dzeviolence, despite nyaya dzevote buying, tinotarisa zvopa kutiitira zvakanaka. Hatisiyai vanhu kukomplaina steric wezi vanhu takavadzidzisa kuti aiwa vanhu vanozvisunungura voga. Saka mangwana tinofanira kukunda.
Vamukuti avo vakamboita nhengo yeparamende munzvimbo iyi mugore ra2008 vachiri kuMDC vanopomerawo ZANU-PF mhosva yekushandisa madzishe pamwe nechikafu mukukwezva vatsigiri, asi vanoti izvi hazivatadzisi kukunda nekuti vanhu vanoita nebato riripo iri. Vatsigiri veCCC vashanu vanonzi vakarohwa zvakaipisisa musi wechipiri, uye mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vakambovharirwa kuti vasaite musangano nevatsigiri vavo, asi vakazokwanisa kuita musangano uyu kunyange havo vakazongotaura nevatsigiri vashoma vakazovakumbira kuti vauye neuwandu hwavo kuzovhota vachitsigira nhengo yavo vamuguti mangwana kuti vapedze udzvinyiriri hwavanoti huri kuitwa neZANU-PF.
Vanga vakandivharidzira vasingadi kundiuye kuno. Asi tinotenda Mwari, tinotenda imi nerudo. Saka ndinokutendai kuno kuKabuyuni. Namtembo ndinokutendai. Pahwani nepatu. Ngatibudei neuwandu hwedu tonovhota. Voti hatisi kuvhotera munhu. Voti tiri kuvhotera tsinga dzemigwagwa. Tiri kuvhotera tsinga dzemvura. Tiri kuvhotera tsinga dzemagetsi.
Asi vebato reZANU-PF vanoramba kuti vakakonzera mhirizhonga iri kutaurwa neCCC iyi, vachipomera bato rinopikisa iri mhosva yekundoita mhirizhonga kumadzishe nekuti vanotsigira bato rinotonga. Vari kumirira ZANU-PF musarudzo iyi vaSpencer Chuma varamba kutipa tarisiro yavo musarudzo dzamangwana idzi vachiti havadyidzani neStudio 7. Asi sazvigaro weZANU-PF kuMidlands vaLarry Mavhima vavimbisa vatsigiri vavo munyika kuti vachakunda mangwana nekuti vakabata basa ravo zvakasimba panguva yekutsvaga rutsigiro.
zora mangwana pa vachaenda kunovhota basa redu takariita homu yechedu takaita takataura navanhu vanhu vakatirindisa kuti aiwa tokudzorera esiti yenyu nemamwe nayo
vamavhima varamba mashoko ecc ekuti bato ravo rekuita zvemhirizhonga vachiti bato rinopikisa ragara rinongochema chema izvi zvatsinirwa nemukuru anoona nezvekufambisa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwadi
ngavasiyane netsika iyoyo yokuti kana vapara mhosva vakonzeresa mhirizhonga ivo ndivo vomhanya mberi kune vamapepa nhau nevanotepfenyura vachida kutsvaka kunzwirwa tsitsi ivo vachikonzeresa mhirizhonga mumaruwaomo maitiro avo iwayo haazoperi zvakanaka
asi mutevedzeri wemutauriri wetriplec vaostalos gift siziva vanotimanyepo aya vachiti zanupf yatanga mhirizhonga nyika yose mutauriri wezimbabwe electoral commission kana kuti zec vajaspa mangwana vati
tongozivisa kuti sarudzo dzegogwe kambiyunita vari zimbabwe electoral commission takaita zvose zvinodiwa kuadvetaka nokuga 9 mawards ne 53 mapolice station environment yachona iri calm asi tataona ripoto either nepolice kana nemaofficials edu kuratidza kuti zvakarongeka mangwana zvichavhura na 7 makuseni tovhara na 5 na 7 manheru
sarudzo iyi iri kuita kutsiva vaimbova nhengo yeparamende valenard chikomba vezanupf avo vakashayika mutsaona yemumugwagwa muna kubvumbi gore rino ndakamirira studio 7 kugokwe ndini Godfrey Mutimba.
Bato riri kutonga muAngola rePeople's Movement for the Liberation of Angola kana kuti MPLA riri kutarisira kutonga zvakare kwemamwe makore mashanu zvichitevera kutungamira kwariri kuita musarudzo. Vakamirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika vari zvakare mutungamiri wenyika iyi vaJoao Lorenzo vari kutungamira apo mavhoti anodarika zvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana kana kuti 97% averengwa kare. Pataenda pamhepo MPAA yanga yakawana mavhoti anodarika zvikamu makumi mashanu nechimwe nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 51.7% izvo zvinoribvumidza kuve nenhengo dzeparamende zana nemakumi maviri neina kana kuti 124. Bato guru riri kupikisa reNational Union for the Liberation of Angola kana kuti UNITA rine zvikamu makumi mana nezvina nezviga zvishanu kubva muzana zvemavhoti averengwa kana kuti 44.5% izvo zvinoripowo mukana wekuve nenhengo dzeparamende makumi mapfumbamwe. Vanga vachikwikwidzana zvakasimba navaLorenzo ndava Aldaberto Scosta Jr. veUNITA. UNITA yatozivisa kare kuti ichapikisa zvichabuda musarudzo dzemusi wechitatu idzi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zviri kugara zvakabatira ura mumaoko sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika iyi. Vazhinji vanoti havasi kuziva kuti vachaita sei pachapera gore sezvo vasina kukwanisa kugadzirisa mapepa avo sezviri kudiwa nehurumende yeSouth Africa. Vamwe vanoti vakaedza kugadzirisa mapepa avo eZimbabwe Exemption Permit ayo achasvika kumagumo kupera kwazvita asi vashoma ndovakabudirira. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7 nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa nezvenyaya iyi.
Kunonzi Abine Ongorima ndiri kuLimpopo kuSouth Africa kunonzi Dzanini kumapurazi uku zvinhu hazvinamira zvakanaka muno muSouth Africa so far. Munhu wese tangogara mabhora uri panze nekutya bhozi makambani mazhinji ari kupromisa vanhu achitiudza kuti 2023 January kana usina pasipoti nepemiti usatogara wauya zvako gara warega kuuya bhozi hatichikwanisa kuzoshanda nemi kana musina mapepa akakwana according nelo yakuva muno muSouth Africa. Saka zvinhu zvakangooma so far bhozi hatisi kuziva kuti mani mapepa acho kuti tinoziva tomawana ipi iwo hatinetsa kutowana ndozvinongoreva kuti kambani ingoreva kuti kupera kwegore rino ndokupera kwebasa.
Saka imi muchaita sei manje?
Zvakanga hatina choisi kumba kwacho kuti udzoke kwacho zvakatiza zvacho zvichingoriko nhamo yacho yatakatiza ichingoriko saka hatina choisi kwakutozongoona kuti toita sei asi nhau ingoripo izvizvizvi kwakutongoshingira kuti zvikaoma zvikadii kwakutongomanidza kuregista kuvhota kuti zvinhu zvikwanise kufamba maybe tinogona kuisa imwe chenji munyika zvinhu zvikava beta because tina choisi vacho vamwe vochero matinoroja machimu matinotorenda dzimba chacho yavanenge vachingotaurawo seizvozvo kuti gore rinoyo hatikuda kuonai munhu saka nongova kuti kwaunogara kwacho chorora kuti urege kuti hazvekushandira makambani uito zvomusika but kwaunogara kwacho nokugara futi une fiye yekuti pamwe ndicha dzimba futi panapa saka zvinhu zvakangooma tete
makadii tete mavhe inonzi Elizabeth Campbell ndiri kuno kujohannesburg ndokwatiri nyaya yemapepa tete mavhe yanetsa zvekuti munomu chaimo musisina kumira zvakanaka kwatiri semaZimbabwe. Vakuti tiende kumba saka chandaotoona ndechekuti vanhu vakumira iko zvinezvi kuti vaone kuti pane koti ichapinda kuti ichapasisa kuti kudii. Then I think kana yapasiswa iyoyo vanhu vanenge vakuziva goa head kuti vakunyatsokuita zvipi tichiri muno here kana kuti vanhu toenda kumba kunoregesa kuvhota.
Asi tiri kunzwa kuti nezuro imomo muJoburg maamakaberekera ingwe zvazvakamira sei?
Manga makaberekera ingwe ndetemabve mai manyiwa kwete zvekutamba mai manyiwa vanhu vasatoziva kuti omanya uchienda kupi. Zvemuno chaizvo tetemabve senge isusu maZimbabwenzi dzangoona haro zvadzo. Asi nyaya iripo chaiyo ndeyekuti vanhu ngatigadzirei kuti December akakwana tiende kumba tinogadzira nyika yedu tione kuti tavhota zvine mutsindo noti kuramba tichimhanyiswa semamhanyiro aita vanhu nezuro kuJoburg kwakusina kumira zvakanaka.
Asi nhasi kwakamira sei?
Mapurisa ariko akazara kwakati nyararei nhasi uno ndoma.
Izvo zvanga zviri zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvichitaura naMavelas Muhlanganya wewe Studio 7 zviri kwakare kuSouth Africa. Direct from Washington, the voice of America, be away. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Guta reMekele rinove guta guru redunhu riri kumaodzanyemba kweEthiopia reTigray rarohwa nechombo chemuchadenga nhasi. Masangano enhau yemudunhu iri ari pasi pevari kutungamira kuda kuzvitonga kwedunhu iri ari kupomera mhosva yekurwiswa uku kuhurumende yeEthiopia. Bazi rezvemutemo muAmerica riri kutarisirwa kuburitsa nhasi gwaro rezvemutemo rakatarisirwa zvakanyanya kana kuti affidavit kana kuti gwaro rakanyorwa pasi pemhiko riri kutsigira danho rematikitiva eFBI riri kusecha kumba kwevaimbo vemutungamiri wenyika vaDonald Trump Florida. Gwaro iri riri kutsvagwa nemaziso matsvuku nechikwata chevenhau nevamwe vanhuwo zvavo panguva iyo paine kugunun'una kwevamwe vezvematongerwo enyika zvichitevera kusechwa kwemba yavaTrump sematanho ekuferefetwa kwavo pamabatiro avakaita magwaro ehurumende anokosha mushure mekubuda kwavo kumuzinda weWhite House muna ndira 2021. Musangano wenyika dzekuchamhembe kweAfrica weSouthern African Regional Climate Outlook Forum uyo wanga uchiziya mamiriro ekunze emwaka wekurima wa 2022-2023 vaburitsa mashoko ekuti vanotarisira kuti mvura ichanaya zvakanaka mumwaka uyu nekuda kwedutu mupengo riri kutarisirwa rinonzi Cyclone La Nina iro rinonzi richaunza mafashama emvura kune dzimwe nyika mudunhu reSADC. Nyanzvi dzezvekurima dzinoti mvura yakawanda yakanakira varimi chero hayo ichikonzera matambudziko kune dzimwe nzvimbo kana ikawandisa kana kunaya yakapararana. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivanzi Sininga weStudio 7 abata murimisi uye varisachi garo veBodre Agricultural and Rural Development Authority kana kuti ADA vaIvan Craig kuti tinzwe mafungiro avo.
Munoziva munhu kuti ugare waziva nzira yauchafamba nayo zvinhu zvakanaka chose. Mamiriro ekunze mazuva ano asiyana nechinyakare kuya kwataitoziva kuti gore rino kuchanaya. Chero mukaenda kumabhuku kana zvinyorwa kare zvatotaurwa nzi ecological region 1, 2A, 2B kusvika kunana 5 kuchakunonaya mvura yakati mwaka woreba zvakati. Asi tikada kutarisa zvinyorwa izvozvo nezvaakuitika mazuva ano zvakanatsosiyana. Iko zvino tinoona isusu kuti mvura matarisiro atini takaita asiwo manayirwo ari kuita nekutanga kwemwaka chaiko chaiko. Tinoona isusu kuti mubhuku makanyorwa kunzi 21 October asi mvura yakuwanika kunana 20 November zvichireva kuti takatorasika kare.
Munoonawo sei mashoko eSADC aya tichitarisa kuti muri kuti tsoro yemvura yakarasika kare yaakunetsa kuteverera?
Izvi zvinenge zvataurwa vachitiudzawo mamiriro kana kuti mafungidziro atinge tichizotinze kunenge kwakaita mwaka unotevera zvinotibatsira kuti tinatsoronga tichiziva. Saka ndiri kuona kuti mabudiro aita nyaya iyi mabudiro akanaka zvikuru ekuti vari kuti mvura ichanaya zviri normal to above normal. But ini ndoda kuitora nongoti normal because semurimi tikangoti mvura ichanaya zvakanaka tinoona isusu kuti aiwa zvinotobatsira murimi zvobatsira zvirimwa zvedu.
Ngatitariseiwo gadziriro yemurimi wanhasi yochimira papi takatarisa mamiriro aita kunzaya nemwaka yemazuva ano iyi.
Chinhu chandoda kunyanya kutaura varimi ndechekuti chero tichizi mwaka wakanaka ngatisakanganwe kuti vanhu vanotaura nezvemamiriro ekunze. Ngatiti isusu tiri munzvimbo yeHarare vanhu vanoona nezvemamiriro ekunze 900 millimeters kana nezuva rimwe chete patopedza mwaka tikavati mwaka wangu wakamira santa mwaka wangu wakanaka, asi kune murimi anoti mwaka wangu wasina kumira zvakanaka because mvura yakanyaya kamwe chete zvinhu zvikazoomerwa. Saka nekudaro ndiroda kuti varimi tichigadzirira chero chinzi mwaka wakanaka tinoda kugadzirira isusu kuipa kwekunze kuti chii chatingakwanise kugadzirira titi kunze kunenge kwakaminama.
Murimisi uye varisachigaro vebhodhi reagricultural and rural development authority kana kuti ADA vaivan Craig vachitaura vari parunare muHarare naivan Zininga westudio 7. Vamwe varimi mudunhu remashonaland west vari kuramba kuendesa chibage chavo kugrain marketing board kana kuti GMB vachiti vari kupiwa mari shoma izvo zvaakuita kuti vatengesere vanhu mumigwagwa mukuru unobva kuHarare uchienda kuChirundu. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hurumende yakazivisa gore rino kuti chibage chose chinofanirwa kutengeserwa GMB, izvo hazvisi kuitika munzvimbo dzakawanda mudunhu remashonaland west. Mumwe mugaro wekunyamakate vaBrian Maputi avo vanoti havasi kuendesa chibage chavo kuJMB vanoti vari kutengesa chibage chinosvika matani matatu pasvondo mumugwagwa mukuru unobva kuHarare uchienda kuChirundu. VaMaputi vanoti vanotengesa tani imwe chete nemadhora ekuAmerica mazana maviri kana kuti US$200 pasina mari yavanobhadhara yekutakura chibage.
Zviri nani hamuzotengesa henyu chakawanda, asi chinogona kutengotichanisa vamwe anenge ane 5 umwe ane 3 umwe ane 2 pasvondo panopedza inini svondo nogona kutengesa kana 3 tani patani imwe chete iri kuti pa $200.
VaMaputi vanoti musiyano nekuendesa kuJMB ndewekuti kuendesa kuJMB zvinoda mari yekutakurisa, uye dzimwe nguva chibage chinonorambwa chichinzi chinyoro, zvinoreva kuti vanofanirwa kutsvaga zvakare chekutakurisa kudzokera nacho kumusha. Vanoti rimwe dambudziko nderekuti JMB inopa varimi mari nenguva yainoda, imwe yacho ichiiswa mukadhi mainozonetsa kutora.
Kuti uko kusvike mota inokutakurira iwo kuti uendese kuJMB panoda iwo uine mari yekuti uhaye mota iyo iendese kuJMB. KuJMB kwacho vanogona kusvika voti chibage chinyoro, uhaya futi mota yekudzoka nacho. Tu vanogona kutitambira chibage chako chotengwa. Time yavanoda kuisa mari itime yavo, mari iri kuiswa iri RTGS. RTGS yacho kushanda kwayo ndokunonetsa, asi panapa parodhi munhu akatengesa chibage chake neUS semurimi unogona kuti dzimwe dzenguva handisoda kutenga hangu mafertilizer hangu nguva dzinodzi, kuchiita hako zvaunenge uchiita US imari yekuti unokwanisa kuchengeta iwewo. Pataimu yaunenge wada kuishandisa unoishandisa ipapo reti iri sezvairi.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe murimi vazvikomborero maketa, avo vanoti kutengesera vanhu mari yavo vanoiwana ipapo kwete zvekumbomirira mari chizoiswa mubhanga zvinoitwa neGMB.
Zvirai nekuti mari yako chero iri shoma unongoiwana ipapo ipapo, zvasiyana nezvekuti kuGMB unogona kuenda yotaa kugarisa futi yozongoya iri mikokeshi apa isingatengi.
Imwe shirikadzi amai Chenai Zvigadza vanoti sezvo vasingarime chibage chakawanda vanotengesa masaga vanenge vawana pamugwagwa kuti vawane mari yekutenga sipo, munyu, shuga nezvimwe.
Pamwe ndee ndine masaga mairi ndaendesa sei masaga mairi kuJMB, ndienda kudo kutenga sipo ndotengesa kasaga kangu wanika nendi nao.
Pachabvunza uwandu hwechibage chaendeswa kumadepot eGMB kusvika pari zvino zvichienzaniswa negore rapera, mutauri weGMB vaNixon Kanyemba vati havana uwandu uhu sezvo vasiri kubasa, vachiti vari kuHarare Agricultural Show.
Ndiri panapa ndiri muHarare Show, I don't have the figures but maybe you look at those ones maybe mangwana then they won't phone around the appeal and operations.
Chibage ichi chinenge chichitengeserwa vanhuwo zvavo vanenge vachifamba nemumugwagwa mukuru uyu, uye chinotengeswa kubva pabhagidhi kusvika kutani. Bhagidhi rinotengeswa nemadhora matatu nechidimo ekuAmerica, kana kuti US$3.50. Pasi pemutemo westatutary instrument 145 wakadzikwa muna 2019, hapana munhu kana kambani kana sangano vanobvumidzwa kutenga kana kuwana chibage kubva kumurimi kunze kwekugrain marketing board. Mutemo uyu unorambidzawo kufambiswa kwechibage chakawanda kubva kune rimwe dunhu kuenda kune rimwe dunhu. Asi kunyange hazvo paine mutemo unorambidza kufambiswa kwechibage pakati pematunhu pasina tsamba inopa mvumo yekuita izvi, izvi zvinonzi hazvisi kuitika sezvo marori akawanda nemotokari zvichionekwa zvakatakura chibage. Kutanga kwegore rino, hurumende yakasimbisa mutemo wekuti varimi vose vanosungirwa kuendesa kuJMB chibage, gorosi nesoya beans zvavanenge varima mukati memazuva 14 kubva pavanozvikohwa. Kukundikana vanotorerwa matano. Mumwedzi yadarika, vashandi vehurumende vaitenderera muvarimi vachivatorera chibage chavanenge vasina kuendesa kuJMB nechisimba. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 zupogine.
Nasi taita rombo rakanaka rekuvhara chirongwa chedu nenyaya inotandadza. Tiine muimbi anobva kuChipinge, Consider Marura, uyo anozivikanwa mukuimba nezita rekuti Faster Man. Mutungamiri Nkomo, Studio 7, anotipa nyaya iyi.
Iri idamba refu ra Faster Man rechitatu, uye rinonzi ishiri ine maririro ayo. Tinzwe muimbi achirondedzera nhoroondo yake.
Faster Man akazvarwa mugore ra 1998 of December. Faster Man akatanga nhau dzekuimba gore ra 2012. Iye akazotanga kupinda muindastry yekupinda mumastudios gore ra 2015, apo panda atanga kuimba kambo, pesi kambo kangu kainzi Ndiri Mutumwa Akatumwa naJesu. Ndikazoimba kamwe mugore ra 2016 kainzi Mwana Wechikoro Ita Zvechikoro. Kakafarwa zvakanyanya pachikoro pandaidzidza paChange Secondary School. Ndakazobudisa albhamu rekutanga mugore ra 2018 kainzi Ndadzoka Nemazhinji. Iro rakafarwa zvakanyanya, rainga nemaCD rikaritengesa rikatengwa zvakanyanya. Ndikatanga kuita mashows naro.
Nziyo dziri mudamba refu iri dzinosanganisira inoti Mudzimu Vhurai Nzira, Mukoma Wangu, Vamwe Mumba Vanodanana, pamwe chete neinoti Mai Vakatambudzika. Tabvunza Faster Man kuti vangada kumubata parunhare kana kutenga nziyo dzake vangamubata sei.
Tinobatika paFacebook munonyora kuti Consider Marura, kana kuenda papeji rakanzi Faster Man Both of the Beats. Tinowanika futi paYouTube Music munoiwana ipapo munonyora kuti Faster Man. Tinobatika futi paWhatsApp namba dzinoti 0776747674. Tinobatika futi pane dzimwe dzoti 0719113709. Tinobatika futi pane dzimwe dzoti 0738478786.
Komanzwi aungada kusiyira veruzhinji.
Ndinotiwo masapota, mapromota, vanoda mamanagers anoda kusimbisawo Faster Man, isaiwo ziso paari, mutarise music yake, mukwanisewo kumusimudzira nemari kana kumusponzawo pane zvinhu zvikwanisiro zvekuti Faster Man arambe achienda mberi. Nekuti vana veZimbabwe ngatirambe tichisimbisa Faster Man kubva kuChipinge kumanekalendi uku. Faster Man ari kubika mutakunanzva inotapira. Saka ndinoti kuvana veZimbabwe,
Rambai muchisimbisa Fasterman.
Tinopa kutenda kuna Fasterman achibuda zvake mudariro neaka.
Tinotenda Fasterman musakanganwa chirongwa cheLive Talk patiri kutarisa nyaya yemhirizhonga yezvematongerwo enyika. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina Gifts Juve.